manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti take the right path, my health, my right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu 39.9 million vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 630,000 vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu 1.3 million vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzo rezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu HIV and AIDS, ingazi pachirungu iya awareness. And chechipiri tinonga tiri kune kuratidza kubatikana kwenyika nedenda reHIV. Chechitatu kuti kuonesana zvatinati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV. And chechina chinova chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri nezvendataura izvi panga pane vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vanova vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo minista wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirungwa nekufamba kwetaita muzvirungwa zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uku vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko anopa wekurudziro ngezvekuti isusu vana veZimbabwe ngatizive patimire kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kutione kuti takamira sei kana taone kwati ne chirwere cheHIV handi rufuba hatiri kuti vanhu vafunge kuti ndo paperera sarungano kwete tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese chandapa zvakaita vanhu zvinozoti vanhu vanoti vanodo kunga vanoshoropodza vanhu vanoenzwa neHIV asi zvangofanana nemunhu ane BP kana kuti munhu anoenzwa ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti endi kuva neurongwa wekuti ukadzitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko endi taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese aita rame upenyu hwake vana baba vachirerutire mhuri dzavo vana amai vachichengete mhuri dzavo
mukuru wesangano renational aids council kumanikaland vaatwell shiri dzinomwa vari parunhare kwamutare nestudio 7 Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwavekuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera
vagari nemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hazvichaereswa izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike nzvimbo dzaiyera dzinosanganisira mapako makomo nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera kukumbira mvura yekunaya vachipiwa kupiwa zvekudya nguva yenzara kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimparks vanyasha nhemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare uye mapako aihwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera
kunonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara masitateguru edu vakauya panapa pamuti kubveni nguva dzehondo dziyadziya kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda
vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu
asi isusu as the current generation makepisi ambokoshei bhutsu dzedu dzakoshei vakuru vekare vaisiya panze isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera ukatopreswa unotovhura zipa pasaidhi apo woitira woiti nzvimbo inoera
mambo mbire vaclemens nembire vekumashonaland east vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare
makare karepo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara vakaombera nyama nechokudya zvobva zvati rikiti vanhu vodya votosiya
mambo mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvitaremekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo
dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari vanhu vaakutounza vachena vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi
asi jinda ramambo nemagonde vawilson nemakonde vanoti vachiri kuyeresa kuteresa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda adzichairi nekurasa tsika.
Ndozvakafanana nenzvimbo dzinzaimboera. Mukarega kuramba muchichengetedza kuirisa kwacho nechiwanhu chacho. Mweya yacho iyo inotama inoenda. Yongosara yanzvimbo isisairi. Icho chaira chacho chinotsama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinoi case chinoeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbe ekubatira kana munhu achifamba mumapako kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno akatogara varongo vanosikana vachitorezvana zvoimu. Guzi munotonhorera. Vamwe vangu vakutora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyeriswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvese zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi, magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaAndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura than kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho chisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kuzvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Mutsvangwa, gurukota rezvemadzimai, vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa 25 mwedzi wembudzi, rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura runoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa 10 muna zvita, rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero dzegore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyikawo seZimbabwe rinoti kucherechedza makore 33 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga. Mhirizhonga yakunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika sehurumende ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana-siyana tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yatiri kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Munyaya dzemasafe shelters, izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzikisa nyaya dzegender based violence dzino zvinoitawo kuti vanhu varege kufa vachirohwa mudzimba umu nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazofii vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nemadevelopment partners nemaNGOs nemaCSOs nana ILO ari imomo mukati imomo vachitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachifeya feta feta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa makanselers achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazvisi zvavanhukadzi chete hazvisi zvavanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazororwa vakura noti zvokuti vana vadiki varorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
nyaya hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kuti tatenderera munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvoso gore rino donzvo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolicies atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwana baba vanoenda kunohodza kunana mbare kwaisiridzidzika mhombei vanouya nezvinhu zvavo mushamuro votengesa ino upenyu hwakaoma katare zvinhu votengesa pakutengesa pata mapurisa ekanzuru anouya vatorera vavatorera zvinhu zvee zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanogovana here vanoita seemuteti zvatirwadza zvekuti pane motikari yauya yekutakura mapini edu taona vachitora zvinhu zvibva maofisi nemabhasketi acho vanaodzisaavake madzimai tito makaiemomo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora zvakasadzokaraachivaii ndozamurika nemabhini ine chinhu ichiindipavanga vara kuvisa imomo saka tinenge vatorereza zvakaitotora mapicha manje tiri padenga paaaizvi
saka mushure mekunge vaona kuti mava muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
ameno taka pane motikari yazoweka ndiye mukuru wacho yedanga yaiswa padhuzi repano nepadhuo pavo saka takaida kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazvirimaofisi mavo iraisa motikari kanzazokobva vasuravaitaivaizvaizvizvi tiri kutambura muno
zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava zvitengeswa izvi vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwe here
timbo
Saka imiwe sewagari matimatoro ere matano yukenda ukanzuro kutimunzugisise chirikushisa dano hili. Uye nukuti munge mchi pao divirenyu.
Tangacho funga zile namu wangu chuta no. Zile nani mchiwa mchi mungiri mkanzi mkuna kuwa zile tuwebu chutsewe. Tubu mchawa kanyayashi.
Inzimbo ipi kuwa zana ilukusanga ane damu ziko hili shakanyanya.
Nikangoti kuwa zana ini mawozi mairi 37 and 38. Saka wale unotora kutere kwenye kwa tura. Mukoro kwa kwenye 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 unotora.
Asiti shitari sao imise wa gari. Ndezipi yo zamuri kuita wakuti munge mchiona kuti nzimbo zamuri kutengesera. Muri kutengesera nzimbo zamuri mchi badara wa mutero kukanzuru. Nukuti damu ziko hili nota urwane kanzuru ndere kuti muguta. Maita damu ziko hili donga wa tonga vanu wa kungwenda vachita shunza wanoda. Vachifunga kuti vanoregererwa. Manga makateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achitsikira upenyu hwake asi mutauriri wekanzuro yeHarare Stanley Gama vanoti
izvozvo hatibvumidzi vendingi iri kunze kwemutemo haibvumidzwi asi zvekuzoti vanhu vatore zvinhu izvozvo zvishandiswa kupersonal use hatizvibvumidzi zvakare sachaita investigation toona kuti chii chaishaisho zviri kuitika tikabata vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vari kutora zvinhu zvevanhu vachakwanisa kuinda kumahearing and so on. But for now, hatina evidence yacho. Vanhu vacho vatorerwa zvino. Ngavauye necomplaints yavo kumahofisi kwedu. Then togadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga makateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare Stanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Munhau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu matunhu ose enyika kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLove Old Media Trust kuchiredzi Stanford Chivale anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implement strategy yayo yatakaona tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa kumaruzeva handidzi nekuma small towns implement those strategies because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzakaita sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisawo kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari, nekuti mafilmmakers tanga tichishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava private fund anogona woku kubatsira kuti vemafilms tiwane mari yekushandisa, zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe nyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuti gwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anoti long overdue, kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka, noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbo. Munofanira kugara pasi moronga kuti no, kuti zvitibudire zvakanaka tadii kudai tozobva tozodai.
Asi vanongorora nezveupfumi varisa chigaro wesangano reCenter for Disability and Development vaMasimba Kuchera vati waro uhu unoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA Muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira tambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igovane pundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachivhiti viti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana nevision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchiitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.